vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzika maibere vati mumwaka uyu mapazi ehurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji. Vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti human rights violations mazhinji kungangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende, zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya asingati mapurisa, mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zviita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero kwevanhu mugore ra2018. Zvichireva izvo kuti kugadzirisa dambudziko iroriri hazvide mari, zvinongoda kuti hurumende isungire izvidzore pamashandiro anoita masangano akaita semapurisa, akaita semauto.
Vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka. Vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika.
So kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana, vachiita maassociation, vachiita misangano yatinoti freedom of association and assembly, nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano. Vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoo nevasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo. KumaNGO vaitumirwawo tsamba dzemathreat zvekunzi zvamuri kuda kuita misangano zvisiyana inazvo. Vemapato ezvematongerwo enyika vaitsvaya kuti vange vachiratidzira, ndo gore ravairambidzwa kuratidzira. Asi in terms of yatingati severity, zvakanyanya kuitisa kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu, the right to life, nekuti musi wa 1 August chaiwo vanhu 6 vakafurwa nemauto.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura.
Takakatyamadzwa mukuongorora kwedu mugwaro irori kuti takange tichitarisa nhamba neuwandu hwekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Nguva pfupi pfupi yatakatarisa iyi kubva ringangoti 2017 kusvika 2019 uno, tatovapa nhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura. Zvinova zvinoshungurudza endi zvatisi kuzvitarisa maringe nesaidi one nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Tiri kuzvitarisa maringe nezvese zvinotarisirwa kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichichengetedzwa, zvinosanganisa izvo kuchengetedzwa kwebumbiro redu remutemo chairo, kupuwa kodzero dzevanhu kuti vange vachizviratidzira zvizere uye vachitaurawo pfungwa dzavo murunyararo zvizere, zvichisanganisira izvo even kuchengetedzwa kweyatinoti security of faces.
Amai Gorejena vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba maani.
Hurumende ndo ine yandingati primary responsibility, atinoti majuti bhiyehaya ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yatabudisa iyi hazisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo. Zvakangofanana nokutumira masoja mumasiriki yedu kuti vanoshudha vanhu, ingori nyaya yekungoti masoja ngaasaenda kana kuri kunzi vanhu vari kuratidzira. Ibasa remapurisa, mapurisa anoziva uye vakatrenwa kuti kana paita kuratidzira kwakadaro vanoita sei kuti runyararo ruchengetedzeke. Saka zvinhu zvokuti hationi zvichida mari yakawanda zvizhinji.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vachafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi hadzifaniri kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburitswa aya haana maturo ose.
chunu chayani chika kuda ukwa na aweli jio fora mwati kundi sisi wani ya toki kena ngurea nito kuti maraisa ya kana tuko zire ini zana ngurea kwa hiyo sisi na ino kuti choro mkanzi na mafurita mutaika ma demonstration kana kuti mutaika ma rally na kuda kwa kukumzero shakati shakati the matter is most amoenda kukumia zini kata rambi the matter is most amoenda kukumia zini kata rambi the matter is most amoenda kukumia aka kodzera kuti musatendere kuita mademonstrations yenyaya kana ratidzo dzenyu nekuti munowanzo dzita nemishonga imwe tichoramba tichienda mberi togara mumatara torambidza moda kupamba motema mapurisa kuti tambotara dzemapurisa vari kuzvinyorawo here vejio foram ivavo maripota ava vari kutaura kuti ah hurumende yakatyora kodzero dzevanhu vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva which means vanhu havaityora kodzero dzedzenhikiri dzemapurisa uye vaityora mutemo wehurumende vari kuzvinyora here kuti mota dzakatsva
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo masangano anorwira kodzero pamwe nemamapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.